Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindavo mumisangano yeKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nokutengesa mangoda inofanira kuvandudzwa. Mutumbi waBishop Tapumane Masaya, nengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa ikapondwa kumabhuku, nhasi inotarisirwa kuzoraramba mavo kumabhuku. Mangwanani ano kuchaitwa munamato wekuenekana naRaman Gumbo muBulawayo Amphitheatre. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti mugore ra2024 America icharamba ichipindavo mumisangano yesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process sezvo ichiona kuti pane zvinofanirwa kupindudzwa mukucherwa nekutengeswa kwemangoda. America yakapindavo mumisangano weKimberley Process wakaitwa kuVictoria Falls zvondo rapera. Umwe akapindawo musangano uyu mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu, avo vanoti nyaya iyi ihombe sezvo munzvimbo zhinji dzemunharaunda dzinocherwa mangoda vanhu vasingabati zvakanaka kwese kwese.
Ndishanda neCivil Society Coalition yeKimberley Process. Basa guru ratinaro ndiri kurangaridza mhuri yeKimberley Process kuti kuchine dambudziko guru kwamarange nekuada Transau kune vanhu vakabviswa vakatamiswa kuti yaimbova misha yavo ive migodhi yengoda. Dambudziko guru ndereurombo both kwamarange nekuada Transau. Hakuna chiriko chinobatika chinoratidza kuti inzvimbo iri kubva madiamonds.
Makabatanidza zvose izvi vaMaguhu, ndezvipi zvamuri kuudza hurumende pamusoro penyaya iyi?
Chatiri kukurudzira hurumende ndechekuti zvinotaurika muKimberley Process dzirege kungova nhau dzepropaganda dzekuti isusu hatina chinhu chasara chinoda kukorektwa. Takachena. Iyo nharaunda yacho yeMarange vanhu vane kunyunyuta kwakanyanya. Imwe dambudziko riripo nderekuti panofanira kubviswa mauto kwamarange. Zvikuru sei nharaunda iri pasi peProtected Places and Areas Act, uko kunonzi haupindi kana usina permit, inofanira kuti nzvimbo iyoyo irijuswe vangochengetedze migodhi asi vasiye vanhu vasununguke. Mavillage ari pasi pethat law anofanira kuti asunungurwe. Tinoda zvekare kuonawo investment inobatika panyaya dzeroad infrastructure. Marange clinic by now yaifanira kunge yakasimudzirwa yahospital. Saka zvibatsiri kuti makambani vatore vanhu vanonzi huyai kuno munonyepa kuti zvinhu zvaasimuka. Tiri kupiwa community iri kufara chaizvo. Ndo zvinhu zvatiri kuedza kurwisana nazvo nekuti kuno vamwe vanhu vakabhadharwa kuti vauye kuzoreva nhema kuKimberley Process kuti mhuri yese yekwamarange iri kufara zvikuru nezviri kuitwa nemakambani. Ipo pasina chinobatika. Pane bridge rekubva kuHot Springs pakafira headman Chiyadzwa. Ndofunga makore more than 13 years nekuti kabridge kacho kari kakasunama nazvino havasati vavandudza bridge iroro.
Sei mataura pamusoro pebridge iri vaMaguhu, rinorevei?
Zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya kuti madiamonds achasvikira pakupera vachingosiya kabridge kako kakadaro. Tinodawo kuona infrastructure inobatika. Tinoda kuona health facilities dzinoratidza kuti heunomusha wangoda. Ndo zvinhu zvatiri kuda. Saka ndo hurukuro kunyango makoridos za tripucha wala tika sanga naone we hurumende ni makambanis doza tripe za kurudzira kuti ngatile geikungu wapano kuti ti mislide wano tichiwa uza kuti kuno uko shaka jeka no andiwo mawakiri wano itukwa nyika.
Abo vanga vari mukuru wesangano re Center for Natural Resources Governance vafarai maguhu vari parunare ne Studio 7. Muri ya Bishop Tafuma ne Masaya nengo ya Citizens Coalition for Change yakapamka ikapondwa kumapfuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenengo dzeZANU-PF yazivisa kuti nasi ichanotora mutumbi wava Masaya kubva kuchipatara. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kurara mumba mavo nhasi chishanu vachizochengetwa mangwana mugovera kumakuva etafara.
Nezuro takafamba zvakanaka pane progress pakuoneka chaedza pane zvese zvatiri kuita. I think wamasaya wangovhura nzira yavo izvozvi kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka nokuti nezuro takatanga chirongwa chepostmortem ikanopedza I think nezvese process yese nekuongorora I think ma-DNA test ehanzvadzi nehama dzavo kuti inzwisi here kuti vane here any blood link nevanhu vari pakati pa nemishakabvu nokuti papaita kunongedzerana nehurumende vamuvatauriro weZANU-PF vachiti mutumbi wakangonhongwa. So to prove that I think paida DNA, so I think almost patari but zvatikaita nezuro parisana almost 20% yebasa rasara. So vakapedzisa by before 11 vanenge vape MC Friday wopedza basa wopa mutumbi kumhuri. Izvi zvinozoita kuti mutumbi uzorare mumba mune Friday manheru takanomirira kuchengetedzwa kwemutumbi chinopa gamba redu remhedzo hopedzisira patafara semeti nemusuwe mugovera.
Panga pane kukadzika here kwechokwadi kuti mutumbi hausi wava Masaya?
Zvaitongobvawo kune vanhu saka isu semacitizens sehama dzavamashaya mushanduko taitongoti kana ivo usiri wavamasaya kubva musi wemugovera sondo rapera wamasaya hausi kuoneka hurumende yakanyarara ngavachitipe mutumbi wavanoti ndo wavamasaya nokuti isu toti munhu wedu apambwa poonekwa hanzu dzaanga akapfeka dziri pane mutumbi asi wehurumende nevamwe vanofunga kuti vanomirira kuZANU-PF votaura kuti mutumbi hausiri ivo. Saka tida mhinduro kwavari kuti vatichitiraridza pana vamasaya pavari kana mutumbi wavanofunga uri ndiwo bhozi nokuti semhuri wakaona kuti no hanzu dzakabuda dzakapfekwa nemurume dzidzo even nemapositive identification awakanota pabhodhi iri kumocha. So ini handioni paine kupokana nemhuri. Mhuri yakawirirana sekudaro kuti no uyu mutumbi wedu wehama yedu. So tichaona zvedu kuchabuda muma-DNA achaitwa kutona kuti zvinobuda sei atitoimba zvichabuda zvakanaka.
Saka nhasi chishanu zvakamira sei? Chichaitwa zuva ranhasi ndechipi? Pane zvachinja here?
Hapana zvachinja zvakanyanya nokuti chishanu zuva ranhasi rikunotora mutumbi wamasaya saka tinofanira kusvika kupala nenguva dzahwani masikati chinotora mutumbi.
Avo vanga vari mutauriri wemhuri yekwamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunare neStudio 7. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu kwakaenderera mberi munyika nezuro vachidzinga makanzura ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
vachava nguva dzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo muzvare kudzaika dzombe meya wekwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya wemutare muzvare Sofia Gwasira vachitaura nestudio 7 mushure mekudzingwa Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachava nguva noda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTRIPC vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru
for 2 months vanedzingazve vanazvinishamisi mabasa ezanu naChabangwe vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoreva kuti mabasa anonzwa kumashure because nano care vision yecommittee ndi chair mayor ana care vision yekanzuru so vision ichadini ichambotende paside but we shall liaise more macomrades amu committee vonoita sei basa rekanzuru riendere mberi tichiri majority muno mukanzuru tichaita make sure kuti basa rafamba pasina problem
mutevedzeri wemutauriri weTRIPC vagift ostalosiziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino mutauriri wavachabangu vakalipan pugen vaudza studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare rehigh court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTRIPC usati waitwa nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutumbi wemutambi wenhabvu wakaita mukurumbira Raman Gumbo wakasvika muBulawayo neZulu Manheru. Gumbo akashakira kuFrancistown, Botswana nemusi wechishanu. Mangwanani ano kuchatwa munamato wekuonekana nemufi muBulawayo Amphitheatre kwozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Mune imwe nyaya kuSouth Africa, mumwe mutambi aivavo kipa wechikwata cheMawarriors George Chigova akafawo nemusi wechitatu kumba kwake kuJohannesburg. Bato reZANU-PF rakazivisa kuti mutungamiri waro vaEmerson Mnangagwa vakapa ruremekedzo rwekubatsira mhuri yaGumbo mukuchengetwa kwake. Evans Zininga abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vakamboita murayiridzi weZimbabwe National Team vaCharles Mhlauri kuti tinzwe maonero avo.
Ramani takabva kure and takashanda tese for a long time. Unoziva kuti takashanda ndakakocha Capes United naRaman before ndomazuva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that vanhu vavaziziva kuti ini naRama tatagara tine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe team yainzi Bulawayo Wanderers asati atamuka kukocha Highlanders. Ari assisted kuna Madinda neushamwari wakadzama.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandechekuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezvaiyarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti makochis edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama and kuzobva kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angadai ari pane chimwe chinhanho chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi saka kurasika kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri yekwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitopo kugadzikana kunzwa kuti government yaita state assisted vari kubatsira saka zvinhu zvinongopo kamwe ka kugadzikana pati kurasika kwa Ramana kurasikirwa kwenyika.
Tiri kunzwawo nezvekushaya kwa George Chigova, munewo here zvamunozivawo nezvake
uyu? Uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki, I think anga ari about it. Kana kukangana ari ma30 something, saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne lot to offer kwa ashaika. Saka ndomumarwadziro atinenge tichikuita.
Avo vange vari vaCharles Mhlauri vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANU PF vaFarai Marapira.
ZANU PF ibato rinopembera vana venyika vese vanoshanda vachiendesa zita reZimbabwe mberi. Ichi ndicho chinhu chinokurudzirwa mwana wese weZimbabwe kuti pane chipi nechipi chaunoita, iva unoita kuti zita renyika riende mberi.
VaMarapira vamwe vanoti zvinenge zvaakuita sezvematongerwo enyika zvaakupindira munhabvu.
Tikatarisa mushakabvu vakatamba bhora, vakava vari mukati menhau dzebhora, vakava munhu akashandira nyika vachitamba nhabvu. Saka seZANU PF tinoremekedza wese anenge ane chaakaitira achiita kuti zita renyika riende mberi, zita renyika rizikanwe pasi rino. Saka seZANU PF tinoronza kudada nemwana watakapiwa neRaman Gumbo, nekuti munhu akaita nepese paigona akaendesa zita renyika mberi, munhu watinoremekedza sebato. Ndosaka tati timurangarire, timuitire sezvataronga, nekuti isu seZANU PF tinocherechedza chipi nechipi zvakanaka chinoitwa nevana veZimbabwe.
Mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANU PF vaFarai Marapira. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira bato reCCC dzakabvunza gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro pekusaferefetwa nesimba nyaya dzevatsigiri vemapata anopikisa vari kubvutwa, kurohwa nekupondwa. MuNewsday makare, jaji vedare reHigh Court Justice Esther Muremba nezuro vakati vachazivisa mutongo wavo pamurume anopomerwa mhosva yekuuraya muzvare Mo Blessing Ali gore rapera, Pius Mukandi kana kutiwo Jamba, vachiti vachapa mutongo wavo musi wa27 Mbudzi. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe nezuro vakatongerwa makore matatu nehafu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupinza munyika zvisiri pamutemo dhiziri rinoita marita zviuru zana nemakumi matatu nemazere ane mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nemapfumbamwe, kana kuti 138,979 liters. Uye vakanzizve vabhadhare faindi inoita zviuru gumi nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi masere emadhora ekuAmerica, kana kuti US$12,780. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi hama zangu, makadi. Tinoda kuti mutibvunzire waChabangu, Chabangu nemutauriro wake kuti kana iye achiri uri kuprotekta vachamisa, vachamisa vachiti havamuzivi, uri kuedza kuti kudii? Mvumo yacho ari kupihwa nani? Mutibvunzire waChabangu kuti zvimwe zvaita kutotaura takatsamwa, but zvinhu zviri kurwadza, zviri kurwadzisa munhu wese paakagara kuti ha.
Muri sei pastudio? Ndinogara ndakazvibvunza kuti Zimbabwe ichanakawo here? Nyika inoiyi tichiremekedzerwa kodzero dzedu sedzimwe nyika here dzinenge ana America? Tozviziva kuti nyika ingagone zvese, asi ha kutorwa kwekodzero dzedu muZimbabwe kwakanyanyisa. Iko zvino Sengezo akutoita sekuti yaive kandidheti, akutoita sekuti akavhoterwa nevanhu, iye anga asipo paballot paper. Aakurikona vanhu vatakaisa isu iye ari one. Chero zvikanzanzi pane munhu anyora tsamba, pane zviri kungooneka zvega kuti uyu munhu haazi weTRCC. Mukaona vana Ostalos Ziva, vana Gift Ostalos vaakurikolewa, zviri pachena kuti munhu uyu ari kuita zvinhu zvekuuraya batu. Mungabvisa munhu aironga musangano, murongi wemusangano muTRCC Amos Chibaya, aakurikolewa nhasi naChabangu. Aiwa zviko izvi zvakuda kuti chero iye jaji anotambira tsamba dzacho angozviona ega kuti hazvina maturo izvi.
Magadi pa Studio 7, magadi vana mkoma wande. Ewa zano pefu iri kutishunguruza, asisha iri kutishunguruza iranto kuchuona. Ndiche kuti iri kunzwisisa kuti Zimbabwe yese, hapana akavotera zano pefu. Saka ndo nyaya yacho yoyo kuti hamuna nekutivotera isu tiri kuda kuita mapresident. Saka nyaya iripo ndeye kuti vana namai vari kuziva kuti zano pefu havasi baba vedu. Iyo zano pefu ndiyo iri kuita nharaunda iri baba venyu, kuda nekusai kuda. By force, by fire. Saka ya kutuita songe ndio ni mataito dizi kutonga Zimbabwe. So apapa kuda kutosimuka. Kana tika gara pasi tinofa. Iwo zinamo isha chirova iwo abato mbutitarisi. Iba wanitarisana iwo ni muri zavu. Vachitutila na mparamendi. Vachitika iwo vachiguta. Imi wa shukoti fai koko.
Inini ndine nyaya pana uyo anze rushwa ya ufu. Ukusungiru anze nyaya ya godi. Aisa ingu mwishizi resu. Tengo ziziva kuti kuda kufagwa mahwane hurumende yeZimbabwe kuda kufagwa mahwane hurumende yeZimbabwe kuda kuti vanzi kwai kunzi kwai zvino vakupedza ura hapana kana Zimbabwe ichiri kutonga ura uperi zvachose ura auperi zvachose muZimbabwe zvakangoma zvakangoma munhu akatobatwa negod zveshuwa anotova nemhosva iyi inotoonekwa yaakatopara vatari kunzadzi semari yekuti abude mujere chindiudzaiwo kuti uori hwakaita seizvozvo vana Job Scalacha vari kufungidzirwa vari kuita kufungidzirwa pasina kana proof hapana kana umbowo waJob Scalacha vati ari kuita kufungidzirwa vatanoita munhu makore ari muzvere ndiudzei kuti zvinhu zviri fere izvozvo zvinhu zviri fere izvozvo vanhu veZimbabwe zvinhu zviri fere izvozvo ndopamunongoona kuti nyika yeduka nyika yedu yamatakanana mahumbwe mahumbwe chavo chavari kuitika munyika yeZimbabwe ndo anoi mahumbwe zvinotonyadzisa zvinhu zvinoitika munyika yei vanhu vezanu tinyarei tinyarei vanhu vezanu
Studio 7 murise yapo. Ya chisingazi wana Chabangu na Monzora na wamwe wanongotengwa nezano. Vanhu vanofunga kuti zvimwe isusu tinoda zita rekuti Triple C kana kuti MDC no hatidi izvozvo isusu munhu atoda ndiye achamisa ndiye munhu atoda. Chero mukatora Triple C nhasi hamutomboni futi tichipfeka zvihembe zvacho makuti takupfeka hembe dzeTriple C maitora. Chero chamisa akaita rimwe bato munonzi kupaparika tinongovhotera pakupaparika ipapo bhozi munhu atikuda nechamisa ndiye munhu ane vhizhini ane muono wekuti oziva kuti tiri kuenda mberi kwete ari kuenda mberi negotsi yavo zvakangofanana saka Chabangu afunga kuti zvimwe achahaijeka Triple C chatora vanhu vese baba isusu hatidi Triple C toda vachamisa vachamisa chero akatozi nhasi kutovasiya Triple C hatichatodi nezvayo kana kutombonzwa nezita racho saka unofanira kusiya izvozvo vachabangu
Magadiyo pa Studio 7 magadiyo hapo zvinorwadziwa nemutongo wapo warushaya munhu anopiwa anofanira kubhadhara 5000 fine ini ndine muzukuru wangu akabatwa achichera goridhe asitorina kana goridhe racho akapiwa 2 years mujere asina kana goridhe achichera ini ndiri kutaura panapa ndakabatwa inini 3 cm 33 but ndinda ndakabata goridhe racho tine 11 grams tichibatwa ndobva tapiwa ma 4 years ne 11 grams kuzoti munhu akabatwa ane 6 kg anobviswa 5000 mari isingaputosvike chero pa 1/3 chero pa quarter zvayo yemari yaindofanira kundoita kumberi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Shoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sezvakangoita kumwe kwese, nzira yakanakisisa yekusimudzira raramo yevanhu nekuunza mabasa kuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa kuburikidza nekutengeserana. Ndicho chikonzero muna 2000 America yakadzika mutemo unosimudzira Africa weAfrican Growth and Opportunity Act, AGOA. Kubvira ipapo, Chirongwa ichi chave mbambo yeurongwa hweupfumi hweAmerica nekutengeserana nedunhu iri. AGOA inopanyika dzemu Africa dzinokodzera mukana wekutengesa kunze zvimwe zvezvigadzirwa zvadzo kuAmerica kusimbisa kukura kwehupfumi panguva iyo ichisimudzira hupfumi nekushandura zvematongerwo enyika mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara kana kuti Sub-Saharan Africa. Tanga kwambudzi, vamiriri veAmerica nevenyika 35 vakabva munyika dzemuAfrica vakasangana muJohannesburg, South Africa, kumusangano weAGOA wechimakumi maviri kana kuti 20th AGOA Forum. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avasina kuenda kumusangano wegore rino, mumashoko avo kuburikidza nevhidhiyo vakati, pakati pazvo zvese zvakanangana nekushanda pamwe chete zvingaitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica, kwete kuti zvakaitirwa nyika dzemuAfrica. African Growth and Opportunity Act yakakosha mukubudirira kwemuono uyu. VaBlinken vakati kwemakore anodarika makumi maviri uye kumazana ezviuru zvevanhu vemudunhu reSub-Saharan Africa, AGOA yaunza mabasa matsva, unyanzvi hutsva, ushamwari hutsva, kutengeserana kutsva, inoreva uori hushoma nekukura kwekodzero dzevanhu nekodzero dzevashandi, uye zvese izvi zvakaunza kushanda pamwe kutsva kwakasimba mukuwedzera nzira dzekugadzirisa matambudziko anosanganikwa nawo anokonzerwa nekushandukwa kwemamiriro ekunze anokanganisa kuchengetedzwa kwezvekudya, zvinokanganisa kufambiswa kwezvekudya nekusiya vanhu vave pamhene kunzara. Vakati, asi hatidi kungowedzera chete AGOA, toda kushanda neparamende yeAmerica kuti AGOA inake kudarika zvairi, saka ndizvo zvakanangana nehurukuro yesvondo rino. VaBlinken vakati, tiri kuunganidza mabhiriyoni masere emadhora kana kuti $8 billion kubva kumakambani akazvimirira neari pasi pehurumende. Mari iyi yakanangana nekusimudzira urongwa hwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze nekusimudzira vanhukadzi mune zveupfumi. Vakati, tinoramba tiri nyika iri pamusoro munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu neutano hweveruzhinji mudunhu iri, uye tiri kushanda kuti kuve nenzira itsva dzakaita seVax Initiative dzekusimbisa nadzo mbeu neivhu muAfrica. Panguva imwe chete, vakadaro vaBlinken, tiri kuenderera mberi nekusimudzira mazwi emuAfrica mukudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rose. Vakati, tinotambira kupinda kwesangano reAfrican Union mugwengano reG20. Vakatiwo, tinotenda IMF neurongwa hwekuwedzera umiriri hweSub-Saharan mubhodhi rayo. Vachiti, tinoramba takazvipira kuvandudza UN Security Council kuti ive nenhengo dzefirapo dzinomirira Africa. Vakati, svondo rino takaparura komiti inopanga mazano kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yePresidential Advisory Council on African Diaspora Engagement kuitira kuwedzera kusimbisa udzamu hweukama pakati pezvizvarwa zvedu. Vakati, wekukura kusina rusarura kusingagumi kwakanakira Africa uye kwakanakira America kuchinakirawo pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Diapera tombotirasa zvange zviri munhau dzanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindawo munyisangano weKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nekutengeswa kwemangoda inofanirwa kuvandudzwa. Mudhumbi waBishop Tafuma Nei Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa ikapondwa kumabhuku, nhasi inotarisirwa kuzoraramba mayo mumabhuku. Mangwanani ano kuchaitwa mnamato kwenekana na Raman Gumbo Mublawayo Amphitheater. Tashika kumagumo ya chulongwa chedisha nasi. Dilim Washington DC, ndokusia muru moko, Makris Gande, ni naude isindepele.